Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC tichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende icharambidza vamwe vachena vavanoti vari kuita rusarura ganda pakuongorora sarudzo dzemuZimbabwe.
Kana iri sadhaki neAU ndivatetezve. Ndoka wana sekuru ndiro gwedzika ndiye sadomba tuda kuti vana sadaki vange varipo pese panoitwa maroro panodikwa sadomba panodikwa vatete vana tezvara vanodikwa
asi mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti masangano akaita se United Nations SADC uye AU auye kuzoongorora sarudzo idzi
zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro zvinoita kuti nyika yenu ikuhwe zvirango
Zimbabwe yoyambirwa kuti inogona kuzvikanda mukana wamamupere nekushandiswa kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
United Nations ndeye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti
mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende yavo icharambidza dzimwe nyika dzekunze kuzoongorora sarudzo dzemuZimbabwe vachidzipomera mhosva yekuita rusarura. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vaMnangagwa vati Zimbabwe iri kuronga kukoka vanoikokawo kunyika dzayo kana dzichiita sarudzo. Vaenderera mberi vachiti nyika inoita sarudzo dzakanangana nekufadza zvizvarwa zvayo kwete kuda kuudzwa zvekuita nevekunze. Vanotiwo pasi peUnited Nations nyika dzose dzakaenzana. Asi dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti kana pasina chekuvanza hapana chakaipa kuti vanhu vose vauye kuzoongorora sarudzo. Vanotivo iyo Zimbabwe mukuedza kutyidzana nedzimwe nyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dziri mugungano reAU yakati yakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mashoko aMnangagwa ari kuuya apo United Nations hurumende yeAmerica uye vakakweretesa Zimbabwe mari yairi kutatarika kudzosera vari kuiudza kuti iite sarudzo dzakachena kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo bepanhau reSunday Mail kuti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pemusi wa26 Chikunguru na26 Nyamavhuvhu. VaMnangagwa pamutemo ndivo vanotura zuva resarudzo. Asi vachitaura neStudio 7 mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati sarudzo dzinongofanira kuitwa pachena uye vanhu vose vachikokwa kunhimbe. Vasimbaradza kuti vanoda kuti United Nations itungamire urongwa hwesarudzo.
United Nations ndeye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti ndiye muzvina pembe wenyika dzose vanenge vachitema vasina kwavakarerekera havana divi rebato vanomiririra nyika dzakasiyana siyana Zimbabwe toda shanduko muupenyu hwevanhu muupenyu hwavo muhomwe dzavo mumatumbu avo mudzimba dzavo mumabasa avo mukurarama kwavo neupenyu neutano nemufaro toda kuti zvinge zvichikokorodzwa nekuunzwa saka United Nations inotibatsira ipapa pakuti ive muzvina pembe anoita kuti mutambo kana kuti mangange afambe zvakanaka.
Sei izvozvo zvakakosha.
Pasawanikwa unopotsera matombo munandare. Pasawanikwa unogona kunouya netsvimbo, achiti tsvimbo mugotsi, kana kuuya nebakatwa umutambo kamu, ibhora isitsiva. Tsiva ndio inoonekwa inouyiwa nezvibhakira, umamudi kuzvibhakira. Umamudi kunge tichibayana bayana. Munoda rugare, munoda runyararo. Saka United Nations ine basa rainoita kwese kwese kwakasiyana siyana, nekuti ndoo kabazi riripa musoro soro rinoita kuti riyananise vanhu uye nyika dzinge dzichifamba zvakanaka.
Asi sebato pamberi pesarudzo idzi, muri kutaurawo here neve SADC uye veAU uye zvakakosha sei kuti vange vachizivawo zviri kuitika?
Kana iri SADC neAU ndivatetezve. Ndoo kavana sekuru, ndiro gwevedzika, ndiye sadomba. Toda kuti vana SADC vange varipo pese panoitwa maroro. Panodikwa sadomba, panodikwa vatete vanate zvara, vanodikwa vana sekuru, vanodikwa, kunodikwa vatete kuti zvikasafamba zvakanaka, pane anouya kachite, oh moto watadza kumuka uyu, ngatishukudzirei, oh network yaita shomai, panoda mabooster. Saka SADC ibooster, AU ibooster, ndovanovandudza nokusumudzira kuti pasazonetsa, nokuti maonero edu ndokuti apa tiri kunokunda zvine mutsindo. Asi mukoma wangu munongo muziva zvokukundwa zvokuna kunetsa, asi makundano ka makwikwi makundano ndo zvazvinoreva kana dziri sarudzo iketoka.
Munoreve apa vachamisa, nekuti tinombonzwa ivo vezanupiefu vachiti vasina kuenda kuhondo havangatongeka vakarwira nyika varipo, vamwe vachitoti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro.
Ushe madzoro zvinoravanwa. Zvakagara zvirizvo muushe hwedu hwenyika, ushe hwedu hwemasitateguru edu nemararamiro edu sevanhu muno muAfrica muZimbabwe. Ushe haungorambirwa wakagara mumba umwe chete. Ushe hunofamba kudzimba dzose. Ushe itsvimbo inotochinjana maoko. Ushe chigaro nenyembe inotofamba ichivhuvhuta ikabva pano yamhara kutungamirira aiwa kugovana. Mikana, saka izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichionekwa. Ndozvatukudza SADC neAU kuti itibatsire kuti pakasafamba zvakanaka tinowana kukupotera kuna vatete, kuna sekuru, kuti nyaya dzedu dzigadziriswe dzifambe zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyatsi zveupfumi iri kuyambira kuti Zimbabwe inogona kutemerwa zvirango zvakasimba kana ikasaferefeta nekugadzirisa nyaya yekucheneswa kwemari dziri kunzi dziri kupinzwa munyika dzichibva kunze, zvichitevera tsvakiridzo yakaitwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Mumwe anozviti mufundisi Ricky Dulan anobuda pavhidhiyo iyi achiti anoshanda nemumwe anozviti muprofita vaHubert Angel vakasarudzwa semumiriri wenyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, achiudza vatori venhau veAl Jazeera kuti vanokwanisa kupinza mari yavo yakasviba inosvika miriyoni imwe chete, inosvika mamiriyoni zana ekuAmerica kana kuti US 100 million. Asi mushure mekunge dende iri rabuda pachena, vaDulan navaAngel vave kuramba kuti vaida kuita zveuori nevatori venhau vainyepa kuti zvizvarwa zvechina. Asi pane sangano rinogona kuomesera Zimbabwe riri kuParis rinonzi Financial Action Task Force kana kuti FATF, iro rinoongorora nyaya dzekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering. Mari idzi dzinonzi dzinogona kuguma dzoshandiswa nevanoita zvechitororo kana kupfurikidza mwero. Sangano iri rakatoisa Nigeria neSouth Africa muchikamu chekuongororwa zvakasimba kana kuti grey list. Dzimwe nyika dziri muchikamu ichi dzinoti United Arab Emirates, Albania neYemen. Nyika dzine mabhanga akatobhanwa kudyidzana nedzimwe nyika nenyaya dzekufambisa mari dzakasviba dzinoti Iran, North Korea neMyanmar. muku yedza kuziya nezve nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Saka iya tisingadivi pasi rose ndeine zimano lotary kana kuti mari inoshandiswa kufambisa makasa asina fanire kukurudzirwa munyaya inonzi anti-money laundering and supporting terrorism.
Asi pane mitemo here inosunga vanhu vanenge vachidaro Dr. Kanyenze vachishandisa nekuedza kuchenesa mari dzakasviba idzi?
Kutone mabudiro anobata anoedza kuwandidza kana kupa zvirango kune nyika dzine choni makunzi dziri kubatsira kuti zvikoronyera zvifambise mari mune nzira isina kunaka mari yakasvipa iyoyo. Saka zvinhu zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro, zvinoita kuti nyika yenyu ipuhwe zvirango zvinoita kuti upfumi hwenyika husafambe zvakanaka.
Zvirango izvi zvinenge zvichifamba sei chaizvo, mungatsanangure?
Zvirango zvinoreva kuti uri kupuhwa mutongo unofanira kunge uchikubatsira iwe kuti utange kuita zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zviri pamutemo. Saka zvinosiyana-siyana, munoziva muenzaniso nezvirango zvinogona kuitwa zveupfumi. Zvingadaro zviri zvirango zvinenge zvakanangana nevanhu vacho vari kuita zvikoronyera zvinenge zvichiita basa iroro rekufambisa mari kana zvichizikanwa mazita azvo. Izvozvo zvinobva zvatarwa zvakare kuti hazvifani kunge zvichionekwa kana kuti zvichishanda nedzimwe nyika, inonzi blacklisting pachirungu. Zvinoshandiswa mirango iyoyo kuti ibatsire kuti nyika dzinge dzatarudzwa mitendo misungo iyoyo dzishandire maitiro adzo, dzitange kuitawo zvinhu zviri pamutemo, zvinhu zvisingakonzeresi kuti dzimwe nyika dzinge dzichipindwa mari nekushandisirwa mari yakasvipa iyoyo inenge isingafambisi pamutemo.
Tiri kuonawo zviri kuburiswa neAl Jazeera zviri kupomera vamwe mhosva yekuita iyoyi money laundering kana kuti kutamba-tamba nemari dzinenge dzisina kuchena idzi. Mungapa kurudziro yekuti kudii kuhurumende yeZimbabwe kuti igadzirise dambudziko iroro?
Kurudziro iri pachena ndeyekuti zvicherwa zvemuZimbabwe zvinhu zvenyika yevana reZimbabwe zvinofanira kubatsira nekuwandisa upenyu hwevana reZimbabwe. Hatifaniri kuita nyika inokurudzira kana kuti inoonekwa ichitambwa nezvikoronyera izvozvo, zvikoronyera zvichindoonekwa zvichifamba nehurumende, zvichifamba nevanhu vakuru, zvichishanda zvichikohwaira kuti isu tine ukama nevanhu vanenge vari muhurumende. Hazvipi chimiro chakanaka, uye zvakare zvinoita kuti nyika yedu igozopuhwa zvitsungo zvinozonge zvavo kuita kuti nyika yedu isafambe zvakanaka. Saka tinokurudzira kuti hurumende yedu ino haifaniri kuita zvinhu zvakadaro. Kana hurumende ichinge yavhoterwa nevanhu, inofanira kuita zvinhu zvinowandisa upfumi hwenyika kuti vanhu vapunduke.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti chikwata chehurumende chakatumwa kunotaura nezvaro zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP ave kusvika kumagumo chiri kuenderera mberi nebasa, kunyangwe vachida nguva yekudorongodza zvachaita vasati vataura nevatori venhau. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira zvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti zvakakosha kuti kodzero dzevasiri kuda kudzokera kuZimbabwe dziremekedzwewo, vachiti ndivo vave kunyanya kuomeserwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Kana zvina kufamba zvakanaka mumatare, zvinongotoreva pakupedzisira kuti vanhu havachisiri muSouth Africa pamutemo, ende zvinenge zvakaoma, ende zvinenge zvakonzerwa neSouth Africa initially, because chinhu chatinongonyunyuta chikuru ndechekuti vanhu vari kudisiga ugaro wacho ndo vanhu vacho vari paugaro ihwohwo pamutemo uko kune avo vamwe vane mapepa akaita sana permanent residence magemawo ekpermit nemamwe agara aripo maakambani spouse permit asi vari pazep ndo vari kutonyanyoomesebwa
nechikonzero chei muchidaro
nekuti vanhu vava vakaaplya vari pamutemo sekurangarira kwavagona kuita fud vamwe vaiti vapa maasylum kwemakore zep isati yauya muna 2010 nokuti masangano akaita terangu tisu taitobwira kutize kuirojisiwe iyo zep nokuti maasylum ainetsa kurinyuwa sezvaanongoita uko zvino kuramba achirinyuwa saka vanenge vatoomeserwa zvisingamboiti vanhu vanenge vari pazep asi kana vachinge vaomeserwa kudaro tinongoreva kuti tinofanira kurangarira zvakare kuti kotikesi haisi yokungoti pachatova danho nhasi nekoti then mangwana vanhu vari kuenda kumusha hazvimbosi zvakaitika izvozvo ete practical level
munorevei mungatsanangura
kana koti ichinge yapa danho nhasi ikapa agenest mazimbabwe nhari pazvet obviously ichabva kuhighcourt yakananga kusupreme court of appeal ibobva kusupreme court of appeal yakananga kuconstitutional court saka haingopereri ipapo zvokuti tingati zvinongoitika ipapo ipapo zvobva zvangomira kana zvatosvika pakunetsa chaiko vanhu vane kodzero yekuinda even kunana african court saka zvichatora nguva
asi ino inguva yekudzokera kumusha here nekuti tiri kunzwa kuti vamunangagwa vari kuti vagadzirira uyewo veiom vari kutiwo vari kudawo kubatsira vari kuda kudzokera vacho kumusha
kana zimbabwe ichiti yava redi kureceiva mazimbabwe ari pazep ari kubva kuno neiom yavo vachibatsirana zvakadaro zvinhu hazvo zvatingati hazvina kushatisisa asi zvichakonzerawo dambudziko rokuti kana mazimbabwe achiramba achingoti ngavadzoke akuta sokuti haasi kumira nezvizvabva zvavo zviri pazep saka ivo kune mamwe mashanu avaidei kana kuti masaidzi avaidei vachionawo vachiti tinozviziva kuti kune macourt case akadai akadai kana akamira akadai futi chadai asi hatingarambidzi kuti vati tiri kugadzirira mazimbabwe nitomuenzani wandaandapawo kuti pane vari kuti tiri kuda kudzoka saka zvimwe zvichemo zviri kutotaugwa zvava zvokuti zvikorowo vava vachidzidza africans tongoti vasina kana language yekuzimbabwe nokuti musouth africa hamuna shona kuzvikoro zvizhinji vafane kugadzirirwawo saka ndo maonero atinoitawo kuti hapana unofanira kumanikidziwa asi timing yekutaura kugamuchira vanhu sometimes mapolitical parties anenge achigona kuva anowedzera saka dzaido dziri nhaurirano dzisinganyanyi zvadzokushambadziwa dzatinongoita negweseri nokuti zvinogona kukonzera kuti ivo vana bhibhina vacho vawedzere ukasha hwekudzingirira vanhu
mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa rezimbabwe exiles forum vagabriel shumba vari parunare kusouth africa
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina.
Ini ndinonzi Brenda Mudzimu, ndiri mukuru wesangano rinonzi Albinism Go to Dream Initiative. Ndinomirira vanhuvanorarama neusope richiita maactivities akasiyana-siyana akawanda.
Brenda, ungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Iko zvino tiri kugadzirira zvemutambo unonzi Miss and Miss Albinism Southern Africa.
Muri kutarisira kuuita rini mutambo uyu?
Tiri kutarisira kuuita musi wa 28 October tichisanganisirawo nyika 10.
Ndedzipi dzimwe dzacho?
Okay, nyika dzatiri kutarisira kuti dzinge dzichiparticipata. Tiri kutarisira kuti Botswana, tiri kutarisira Zambia, tiri kutarisira Malawi, Mozambiki, kunyanyana Angola, nekuti ndiko kunonyanya kurewa vanhu vanorarama neusopi. Asi nyika ndinofara kuti nyika dzese dzemusouthern Africa dzakapinda muchirongwa ichi.
Muri kukwanisa kuona here vanobatsira kuti muite mutambo mukuru uyu, nekuti panenge panoda mari yakati wandei?
Yeah, ichokwadi ichocho mukoma Blessing, panoda mari yakawanda zvisingaite. Pari zvino handingati tiri kuwana rubatsiro rwatiri kutarisira kunge tichiwana, hatisati tatotanga, asi tiri kuedzawo kubata vamwe makambaniziwo vakasiyana-siyana vatinotarisira kuti vange vachizotibatsire muchirongwa ichi.
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira here?
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira. Tichitarisira kuti iko zvino pane inonzi Wedding Center yakatouya on board ichapfekedza vana ava, asi kuti tichibhadharire zenyu hatisati taona. Kwota vamwewo, kune vamwewo vari kuratidza kuti varida kupinda muchirongwa ichi, do havo tisati tapedzerana pakutaurirana kwedu kuti vachapinda here kana kuti havasati vaakupinda.
Saka muri kutarisira mazera api apa kuti apinde mumakwikwi aya, uye vanenge vachida kupinda vacho vanozvifambisa sei?
Okay, isusu takatoita kutsvaga vanhu vanokwanisa kuita, vekuti tiri kutarisira vanhu vaviri vaviri kwenyu, nyika yega yega, mukomana nemusikana vanenge vachimirira Mr and Miss Albinism. Ende takaongorora kuti kubva 18 years kusvika 35 years ndo masarudziro achaita vanhu ava, zvisinei nekuti mhiri wako wakakurira kudii wakaita sei, because tinenge tichiti tiri kuedza kureiza awareness izinti yakadaro.
Mungati zvirongwa zvakadai zviri kubatsira here mudonzvo renyu rekurwira kodzero dzevane usope?
Ndinoti batsiro riri kubatsira zvisingaite, nekuti izvezvi tiri kuona chenji kubva patakatanga mutambo uyu weMr and Miss Albinism. And tiri kutotarisira zvakatowanda, because inotoona kuti vanhu vanorarama neusope vakuonekwawo sevanhu ende vakupinzwawo mumitambo yakasiyana-siyana. Saka ndozvatanga tichida kuti tiite kuti vanhu ava vange vanocheukwawo, ende ndozvaakutotanga kuitika. Satinge tiri kubatsira vanhu tichitarisa Miss Albinism 2019 Ayanda Sibanda akazotangawo kupinda makwikwi ana Miss University, ana Miss Africa, tozotarisawo Stembiko Mutsukira akatanga akabva ahwina Zimbabwe's Model Awards, kuratidza kuti vanhu vaakutanga kutionawo sevanhu vanorarama.
Totarisawo iwo makwikwi aya, muri kuda kuti aitirwe kunyika ipi chaizvo?
Makwikwi aya semarongero atakaita takatoti ari kuitirwa muHarare muZimbabwe, ende ndiwo ekutanga kunge achiitwa muSouthern Africa. Wai takataridza kuti tiite makwikwi aya eSouthern Africa, sezvandambotaura kuti vanhu vari kunyanya kutarisirwa pasi vanorarama neusope, ende nekurayiwa futi. Saka tinenge tichiitira muHarare muZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Chibongodze Mudzimu, vakavamba uye vachitungamira sangano reAlbinism Dare to Dream Initiative. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino zvakare svondo rinouya, apo tichaenderera mberi tichitarisa zvinhu zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Makadiniko vateereri, ndiTanonoka Wande zvakare nechirongwa chenyu chezvechitendero. svondo rapera vakabvunzwa mibvunzo kuti Jesu ndimwari here tine vatereri vaviri vanoda kutipa maonero avo
vahwande makadini henyu tipa dai ndina kunatsonzwisisa here ndini murume wakabvunza mubvunzo uyoyo wakanaka chaizvo mubvunzo wakabvunza asi mhinduro yacho hatina kunatsonzwa kuti Jesu ndimwari kana kuti vari kuti mwana vari kuwirirana zvachiti ii ndizvozvo mwana kuti aiwa ndimwari ipapa vandina kunatsopanzwisisa kuti vari kuti Jesu chechechi mwana mukomana wamwari here kana kuti vari kuti ndimwari hapana kunatsondichekera hakuna munhu angaona mwari panyika angararama chimwe zvakare chiripo chokuratidza kuti Jesu haasi mwari tinochiona mubhaibheri iye achitaura ega Jesu kuti baba vakuru kwandiri inini kureva kuti baba vahombe kwari kureva kuti vakasiyana Jesu namwari vanhu tu vakatosiyana ndibaba nemwana nokuti shoko ramwari rinobva rataura vana vakuru ze 1 verse 18 kuti Jesu ndiye first born yezvinhu zvakasikwa namwari ndiye akasikwa namwari wokutanga Jesu kureva kuti haasi mwari mwana wamwari ndosaka achinzi mwanakomana ega wamwari
tinotenda zvikuru nemashoko ayo mukoma wedu
tatenda hangu vawanda
tine vamwe vakamirira kutipawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi taurai tinzve mukuru wedu
kwazuwai pano pachitendero ndinofara kuva pachirongwa chapano nekuti ndiri umwe waanofarira ivhangeri shoko ramwari
tisati taenda mberi tingazivavo here vari kutaura nesu
ini ndinoitwa mufundisi Dhuve wezexcc sendinginasi yepazuva vose ndinauya pano ninhaurwa yandakanzwa ichitaurwa pamusoro pokuti Jesu namwari chinhu chimwe here ndinoti aiwa kwete hachisiri chinhu chimwe
izvi munozvitora papi mufundisi Dhuve
Deuteronomio 18:18 inoti tichakutumirai chiprofita cherudzi rwenyu chinobva mamuri chakafanana nemi zvazvinoreva ndezvekuti takagara taudzwa kuti kuchatumwa muprofita uchava mukati matiri kutumwa ndo patinoda kukota inzwi rokutumwa hatigoni kuti tikone kukota ipapo nokuti tinenge taterera mashoko atinenge taudzwa namwari pane achatumwa patova nemusiyano ipapo pakubhabhatidzwa kumwanakomana Jesu Kristu atanga amboidzwa nasatani satani waitozviziva kuti kuna mwari uyu ndijesu satani anoidza Jesu murenje nemiedzo yakasiyana yaiva nokuzvidza mwari asi achiziva kuti uyu haasiri mwari ndijesu anofanira kundibhadama kuti mwari vazvione kuti munhu uya wavakatuma panyika ava kurespekta ini satani pane waida kuti aone pakubhabhatidzwa panoya inzwi rinoti uyu ndiwo mwanakomana wangu wandinovimba naye teverai maari nokusingaperi mwanakomana wangu wandinovimba naye
zvichirevei mufundisi Dhuve
zvazvinoreva ndezvekuti pakubhabhatidzwa kwacho pakanga posimbiswa kuti mweya mutsvene wamwari wakanga wodirwa mukati mwemwanakomana sezvo akanga vachivimbiwa naye tobva tadzidza kuziva kuti mwari vakatumira mweya mutsvene maari semwanakomana wavimba naye kuti titevere mukati maari paita musiyano futi right tinobva ipapo unozoti muna John 14 kumba kwababa vangu kune dzimba zhinji inzwai mashoko kumba kwababa vangu anotaurira vanhu kuna baba vake tobva ipapo tobva toti pakurovirwa kwomuchinjikwa wakati kune gororo ndichava newe muparadhaizi yababa vangu muzuva ranhasi kune kwaaitoenda paaitenderwa Jesu afa kuparadhaizi kwaakati iwewe gororo iwe wazobvuma kudarika vamwe wose kuti uyu mwanakomana wamwari waziva izvo zvoga zvichaita kuti ndive newo muparadhaizi kuna baba vake
tinokutendai mufundisi Dhuve
tinotenda vanhu vacho ndapa mashoko okuti mwari najesu vakasiyana mwari ndibaba jesu mwana
tatenda mufundisi Dhuve mudzoke zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi WhatsApp nhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichiti tishongane zvakare svondo rinouya
tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino regai timbotarisa zvabuda pamitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi Cape United 1 ZPC Kariba 0 Highlanders 2 FC Platinum 1 Triangle 0 Ngezi Platinum 0 Wange 3 Greenfuel 0 Aiwa vatereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kumabasa 2023 moGift Tube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza khona i-nomination yokukhetha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalela iparlamenti njalo zasimela engumongameli.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selilungiselela ukukhetha abazalimela ukhetho oluzayo.
Khona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka khonalokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics.
Ababona ngokwenzakalayo bathi ukhetho lwebandla le-CCC lulakho ukudala ingxabano. Kwezamasiko sixoxa ngokucela umlilo. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selilungiselela ukudinga abazalimela kukhetho lwamakansila amalunga edala lepalamende kanye lolukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi ukhetho lwebandla le-CCC luza kwenziwa ngolwesithathu. Usiziba uthi uZulu kukhangelwe ukuba uzazikhethela abantu abazalimela abazancintisa kukhetho lolu.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza khona i-nomination yokukhetha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalela iparlamenti njalo zasimela engumongameli. So abantu bazabe behlangana kumawadi angu-1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye ku-vetting. Nxa i-vetting ingaphela bese sibuyela ke esikwesikwathi ke ngama-validation lapho sabe silama-citizen caucus abantu abanominatwayo bekhankasa ke laba bantu bethu abakuma-street lama-different sectors azabe nominator. Qeda khonapho besizakhipha-ke esithi candidate list eyiyo ke i-final list yama-candidate azamela-ke i-CCC. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana-ke siyabe silezinye inhlangothi ezabe zibamba le-process esithi independent electoral panel labantu abatshiyeneyo ingcishi ke kundaba ke zokhetho njalo ke abalasimo lesinto ebantwini ke abangekho kunhlanganiso abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kumapolitician ukubana yenzwe ngabantu abaindependent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo elibakhethe njani?
Ngabantu esibakhethile esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bamelela ke ama-values e-democracy bamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lokhetho ke olusobala ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale integrity ngabantu ke abangama expert uzabona ukuthi abanye ama lawyer abanye ke amadokotela ke amanye ke ngaba ku civil society ke abanye ke ngabantu abavela ku labor movement abanye bavela ku ma communities anjengama people with disabilities uyabona ke abanjalo ama experts ukwenzela ukuthi ke kube ngabantu abasinceda iprocess.
Singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababekhala besithi ah lapha ngazana kuqhutshwanga kuhle ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe ke sile review committee yethu eyama dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababele isikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Nxa singalungisisa khonoku kuzayenza kubana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimelayo eParliament.
Nxa kungenzakala khonoko liza kubamba njani? Kulomthetho kumbe lapho ngokucabangela nje ukuthi likubambe njani?
Hayi kulomkule sisiza khipha itemplate yethu yezabilandela kwe. Oyiphiwe ke umthetho yola ozabulandela.
Ye, akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla, kambe kusezwe khonone yini nxa sebesusiwe kwangena abantu?
Hayi akula umuntu ozakhona ngoba wonke umuntu ungena kuprocess esayinile evumile ukubana yena ke uzimisele ukulandela okuzawuphuma ebantwini. So wonke umuntu ubound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhethwa.
Singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi laye sefuna ukuthi angene ukuthi ancintise ukukhetho emele i-CCC. Yamenzana umuntu onjani?
Hayi umuntu onjalo ke ulebandla lakhe. Thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana lebanhlanganiso yethu.
UMnumzana Gift Ostalo siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukhona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka khona lokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics, so khona lokho kuzaba luhlupho lokwesabela futhi ukuthi kuyagcina kufakwe engxe yabantu abarong ababe kumbe bengaba amanye amabandla ikakhulu bengabe bandla elibusayo. Ngicabanga ukuthi yikho-ke okungaba luhlupho okuyizinto okufana khona lokho. Lokuthi bona laba abavele bona besebandleni bevele bexozela indenda lezo zikhundla. Into yakhona kibo angeke bayemukele ngendlela.
Kungenzakala ukuthi uzokuthiwa omunye umuntu wezanu sehambile khona ngale wafaka ibizo lakhe abesenqotshwa abesithi hayi nqotshwa ngokuhle sefuna ukuthi afakele ibizo lakhe njalo angene kukhetho oluzayo. Baza kubamba njani khonokho?
Ye ngepolitics yeZimbabwe vele kungenzakala ukuthi kunje asithi zanu imobilize abantu bayo ukuthi faka nini uzibani kumbe wothanini kakufakwe kubani bevele besazi ukuthi umuntu lwana ngowabo. Angeke vele indaba yakhona bayibukele behlezi belapha. So ke yikho lapho kuzaba lohlupho khona khonapho lokuthi vele yona i-TCC ama institutionally kayikho very strong njengoba ingana structure. So nxa sokulohlupho kuba nzima futhi ukuthi bazalulungisa njani ngoba sokumele bathi uZulu kalulungise. UZulu nxa sokungenele amabandla amroba ulandela khona lokho yikho lapho kulohlupho khona kwabo.
Manje baza kubamba njani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngathi kuzaba yingxabangxoza. Kungenzakala into ezinjalo kuzaba yingxabangxoza ngoba kuvele kulaba phakathi kwayi-CCC abazabe izisu zikhali gwadla ngenxa yokwenzakala kwakhonoko ngoba baningi kusukela ngo-2018 abavele abazazi kuyiba amakandidate abadliwayo bazaziwa amakandidate abawinayo bazaziwa amakandidate. So ke kuzaba nzima ukuthi kulungiseke khonokho kwinto
khonaphoalsozilibhidlikibanjele.
Kungenzakala lilimale kakhulu. Uyabona kwesinye isikhathi enye into ingabi inhle uyibeke laphana kodwa ungalandlela yokuthi amanzi angachitheka uzakwenza njani. Kungaba lohlupho khonapho njengoba nifithi ukuthi institutionally they are not very strong to handle ukulokhu kudangala kwabantu. Uyabona ukuhandle abantu aba-excited kulula nxa kujatshulwa kusechiwa kodwa nxa sokulabakhalayo labanjani ukuthi bathuliswa njani kuba nzima ngoba sokumele kube labantu abazakwenza khonokho bakwenze ngobuciko.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Umnumzana Ricky Dulan omunye waphume kumabonakude we-Al Jazeera esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uyakwazi wonke okwenzakalayo ekuthengisweni kwegolide ngudlu kule Dubai lamanye amazwe uthi usebenza okusemthethweni. UDulan okhiphe ividiyo ekhuluma ngokusebenza kwakhe kweleZimbabwe lamanye abantu uthi kephuli imithetho ekuthengiseni kwakhe igolide. Uphume kuhlandla lesibili le documentary Al Jazeera isithi ulakho ukuxhumanisa intatheli zendaba ebezisenza engani ngosomabhizimusi lomongameli Emmerson Mnangagwa uma bengahlawula i-$200,000. Abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi kumele luhlolisiswe udaba lolu kubotshwe bonke abathengisa igolide ngodlu. Omunye uphume ekhuluma okuningi kudokumentari le ngu-ambassador Hubert Angel omele iZimbabwe emhlabeni wonke jikelele. Ividiyo kaDulan yethulwe ngabezindaba abeNews Hawks. Siyangena kusigaba esilandelayo sisikhangela ezwela kwamanye amazwe kwamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamajumi amabili lanye 21 ababulewe lizulu eTennessee, Arkansas, Indiana kanye ne-Illinois. Izulu leli belilomoya owesabekayo obizwa ngokuthi ngama-tornadoes. Elamelika likhangelwe ukuba ngeviki ezayo lizanika ele-Ukraine izikhali lokunye okokulwisana lele-Russia. Okuzabiza amabhiliyoni phose amathathu amadola, $2.6 US. Kusenjalo umnumzana Sergio Shoigu, umphathintambo wezokuvikela kwale-Russia uthi uzadinga izikhali zokulwisana nele-Ukraine. Ubesethekelela eMoscow esuka kwele-Ukraine lapho afike duzane lendawo okulebutho lakhe elwisana khona lele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Inhlanganiso ye-United Nations World Food Program ithi kufunakala imali eningi ukuze kuphandelwe abantu abaswelayo ukudla emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso le ithi kulakho ukuba lomvukela kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kokudla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Soyi sikhathi sezamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mlungisi Jabalala ingcwethi kwezamasiko esintu. Xoxa ngokucela umlilo.
Konke nje kuqale ekutheni ijaha libone intombi likhombise liqonywe. Mase liqonywe ijaha ilaye esemfundile wambona umuntu wakhe ukuthi lona nguye engifisa ukuphila la isikhathi sami sonke for impilo yami yonke. Iyacela ijaha entombini ukuthi akungikhombe ubabakazi wakho odadeni abadala esizoxoxisana nabo libazi bazayo. Mase bazine kahle yikho lapho ijaha elizatshela ubabakazi wakho ukuthi babakazi ke ngifuna ukuthatha lo muntu ngimeze unkosikazi wami. Ubabakazi bevumelane ngalokho ukuthi hayi yenzelani lapho yenzela ukuthi ma esesiyathu sethumela abakhongi bakhe ubabakazi veli yabe seke wabahlebela khona ngale umfo wabo lo mama wentombi ukuthi hayi cha kunabantu abangafika lilunge nje noma engazithinini. Uqala ngokuthumela umkhongi ngolimi lwamanzi besithi lidomba kithi. So ma ethumele lowo mkhongi, umkhongi uyafika ngale esiyacela isihlobo esihle esiyacela umlilo. Ngala mazwi abadala base bekwazi ukuthi lo muntu uhamba ngayo. Sesokukhulumiswana-ke ngendlela yangikhona ukuthi hhayi amalobolo kangaziwa uyabona. Ma esewukhiphile omalobolo zonke izinto sezikhithiwe abakubo kwentombi bazathumela umthimba bazamkhipha ngomthimba bebisa ngapha ngakubo kabani ngakubo kajaha ngoba sebenzani sebetholile wonke imfanelo zabo.
Ye, kubekela phambili Jabalala siyakuzwa kakhulu ba.
Ma esefika ngale lona intombi iza lodadewabo omncane or lo mzala wayo oyintombazana. ongena obizo thwa ngusanyongwane ozohamba la ozofika ngale befike bemthele ngenyongo mase bemabukela umakoti uthathe nale nyongo ubeyibophele esandleni sikasenyongwane lokuthi ebonise ukuthi mase buyela kubo le ukuthi awudadewabo ufike wayamukela kanjani uyamukele mpeli ethi seyamukele kanjalo yikho-ke lapho abakubo kantombi abasangeni ndawo mase kwenze njalo sebelinda yonke into ivele ngakube kajaha ukuthi wathela ababatshela yona yikho lapho kungalungiselwa khona umtshado ma sekulungiselela umtshado-ke sekuyatshadwa ngoba nti ulobonile waqeda awuceli lutho lapho ukuthi ucele ukutshada umntwanabo ngoba usulobonile waqeda vele sekuleso stage sokuthi njani utshade loyo mntwana
kuba khonapho babathabalala
amajaha manje njengoba sekulukhulu kangako kulobola baqedi yikho babengaqedi esisigaba leso kulobola yikho lapho abacela khona ukuthi hhayi sicela ukuthi sitshade loba sesikhiphe okungaka okungaka sesicela ukuthi senze umtshado yikho-ke lapho ongena khona ukucela kodwa-ke vele kudala kwawunganjani kwawungaceli kadende wabe kuvele vele uthi usuqedile vele ukuzitshaya zonke uthi uyatshada-ke utshada umtshado wesintu yikho lapho esetshintsha khona-ke isibongo ukubani intombi sethatha isibongo sendoda ngoba sebetshadile okwamanje vele sekucelwa intombi ukuthi litshade ngoba ungaqedanga malungu kodwa kudala vele kwawungaceli
kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlabe sikhuluma ngokucela umlilo besixoxa lomlungisi Jabalala ingcweti kwezamasiko
owawuseyenziwe mandu owawuseyenziwe
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
salibonani bathandeka benkosi silibuyisele uNkulunkulu ongiyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami kodwa-ke abanye kabanelisi ngokugula abanye sebedlule emhlabeni abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila kodwa-ke thina mina lawe sisaphilile uNkulunkulu abe lathi asibusisa siqinise ebunzimeni lobo esingabe sihlangana labo ngithi lalaba abangezwa kuhle abagulayo lalaba abasenkingeni ezingapheliyo kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona uNkulunkulu uyabazi okusalayo ukuthi bazibike kuye bazisondeze kuye babone amandla akhe amangalisayo amandla edlula ngitsho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni ngoba wena ungusomandla wasemandleni namhlanje-ke izihlobo zenkosi ezithandekileyo siyaqhubeka-ke ngendaba yethu yalana lapho esigcinane khona esilokhu sikhangela le ndaba yomthandazo wenkosi iyakhumbula ukubana ngesikhathi esedlulileyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla ngoba siqakathekile phambi kobuso bakhe namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje ngoba sasibale uyi-11 sisiya ku-13 kufuneka kanje osibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelele abanye icala kithi ungasingenise ulingeni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze ube phakade amen namhlanje-ke ngithi ke sigxile ekuhlalisaneni kwethu sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla kodwa-ke kuningi esikubonayo sisonelana thina sodwa ngoba kuthiwa usithethele amacala ethu uthi ukuthi ngamunye ngamunye wethu silamacala amanye siyawazi amanye kasiwazi ungaba ngumama uhlala ngogcwaleleneyo uhlukumezana labantwana labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi ngamacala lawo ongamelanga ukuthi atholakale emulini kodwa-ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi bathethelela abanecala kithi lathi siyoniwa lapho sihamba khona ngaba semsebenzini ngaba sezimotini emabhasini ezitimeleni ingabe kungapi bakhona abasonelayo abanye bayasihlambaza abanye baze basishaye basifikisele ngoba sivumelani lembono yabo lapho uJesu uthi kubi kulicala kuyisono ukusukelana lomuntu umhlukumeze wenze into embi kuye angazibela ke linanzelele iziqhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu yena bangamthinta kancinyane uhlaba umkhosi omangalisayo uzumangala ukuthi isweleza isiqhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu ngayingabona okunye esingathi ividiyo kulojaha owayesaziwa ukuthi uyisiqhwaga ehambe shaya abantu bonke indawana zonke waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile basebesiyathi labo baphindisela zange bamthethelele ngikhuluma into ekhona ephilayo bamgijimela bambamba bamhudula indlela abasebemnxeba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo owangawuza kucabanga ukuthi uphuma kuye ngoba yena wayekholisa ukuhlukumeza abanye mhla kumfikela laye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala ngesihlala labo uNkulunkulu asisiza asinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe ngezikhululekileyo ngoJesu siyabonga amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sine sizwe ezabatsha.
Kama lami uJabulani Mthimkhulu Hadebe ngisakhamuzi senkayisayo kuwe.
Ye kunjani khona ngapha?
Hayi ngapha ku right. Hayi siyazama ukusebenza la.
Usebenzani khona?
Hayi kathesi silo hlelo olokuzama ukulungiselela ukhetho luka 2023. Njengenkokheli ye Citizen Coalition for Change. Namhlanje ngikhuluma silabadala abazwelela kuma ward wonke awenkayisayo. Sizama ukuxoxisana ngokuthi ngolwesithathu ozayo Wednesday 5 April sabe senza esikubiza ngokuthi yi-candidate selection lapho esiyabe sikhetha khona ozasimela ukuba ngama-councillors kumawadi wonke awenkayi South bese sikhetha ozasimela ukuba ngu-member of parliament wenkayi South esikukhangeleleyo njengabatsha yikuthi khona sowuyisikhathi sabatsha esokuthi labo bakhokhelwe sowuyisikhathi sabatsha ukuthi labo bangene kuhulumende ukwenzela ukuthi balungise ikusasa yabo ungakhumbula kusungulwa ibandla eliyilo elalilamandla amaningi kakhulu ku-opposition sasikhala ngokuthi i-ZANU-PF upresident wayo sehlale 19 years engu-president akaze aphume ama-councillors abo since 1980 sebele 19 years ngo-99 lama members of parliament abo sebele 19 years lathi kathesi ku-opposition bese silabo abantu asebehlale iminyaka efika 24 years bese befuna ukuyalela ezikhundleni so ngiyakhuthaza abatsha amawadi wonke awenkayi South ukuthi ngolwesithathu babe nominated ukuba ama-councillors abanye besiba nominated kuba ngama-members of parliament.
Ye ubona zani kuzasebenza yini khonokho kumbe lapha kuyafana nokuthi ijuba emasimini
kuzasebenza siyakhuthaza abantu abatsha kula ma-ward centers esizawa khuluma kusasa ukuthi abe-ward 30 bahlangana ngaphi ward 22 bahlangana ngaphi kuma-ward abo sengikhuthaza abatsha ukuthi bahambe ngobuningi babo bayenominata yena lo abambonayo besitha ukuthi kube nguye obamelayo ukuba ngu-councillor baphinde njalo banominate yena lo abambonayo abafisa ukuthi abamele esiba ngu-member of parliament
akusize kube nokuxokozela ncali kwenze khonokho
ukuxokozela njengoba sikhuluma ukuthi ngumbangazwe asonto engingatho ukuthi ayekele aso zibe khona kodwa singathanda ukukhuthaza abantu babethu ukuthi inkayi yinye abantu benkayi banye so okutho ukuthi khona angikhangelelanga ukuthi ke lodlakela ngoba okumbangazwe kuyabuya kudlule kuhambe kodwa inkayi izahlala ikhona.
Hayi, sibonge kakhulu ke insizwa kwethu, ungathina lokusasa ba.
Ngiyabonga.
Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCastellaga Premier Soccer League eZimbabwe. Uchazo njanje usipha lolu daba.
Nansi impumelelo yemidlalo yeCastellaga Premier Soccer League edlalwe namhla emini. Iqembu leLenders linqobele FC Platinum nge 2-1 emidlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields. Abahlohlele iqembu leBosso nguStanley Ngala kanye loPeter Mudua, kuthi ohlohlele iFC Platinum nguWalter Musona. NgaseNational Sports Stadium iqembu leCapes United lichayele zePC Caribe nge 1 kanya. Njalo abafana beMakhepegebe bahlohlele nguAdrian Sila. Emidlalweni obuseLuveve iqembu leWange libhaxabule leGreen Fuel nge 3 kanya. Kuthi emidlalweni obuseGibo iqembu leTriangle libe nguJikilo Bhanqa 0-0 leqembu lenkezi Platinum Stars.
Kusenjalo wadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye leMazulu. UNkosana Gumbo uthi ungadlali umdlalo wenguqu emigwaqweni sokuphazamise kakhulu abadlali bakulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Ugumbo usewumqeqeshi wabasakhulayo njalo usebenzela iqembu leChicken Inn. Uthi sekulomehluko omkhulu phakathi kwabo abadlali bakudala labadlali abakulezi nsuku.
Abafana abathizitiza special lokho okuncane lokho ke uthola vele ukuzivokelela iTV. Akusena ama street football thina sakhona siwadlala. Sasithi imbiji siphetha ngama 5 cents, 2 cents, ngitshona ekubhoreni vele. Akathezivela ukubona kutshona kudlala ama PlayStation sendlini ama-video games. So kuthini libhora lakwasi esikokweni kwakunjani? Yakukwathi esikokweni vele kwakufiwa usithi a namhla sifuna kuwina imali. Akwazi kumele ufayithe manje ufana athi sikumele umtheli fight eground. Sala kwakungafundiswa.
Ugumbo ngumfo wabo kamqeqeshi woloduma uRaman Gumbo njalo uthi umdlalo wenguqu usegazini ngoba uyise wayevelele iqembu lomdlalo wenguqu.
Njube United team yangikhona nikazi kwakungubaba nowayisponsor team yangikhona njengokuthi. So sonke sihlalile kuhlonile kumnomela abantu. Kutamutha ngutshali nomunye omkhulu othiwa nguthini bonke badlala kuJube United yabhuluka then lathi asesikhumukile sesihlala ngaphi sesikhumukile sesihlala enodeni songasela Jube United ikhe ngahamba ngajoyina iZimbabwe Stars amandla futhi so ikhe ngaqalisa khona ebani ukudlala u-7 siyaphezulu under 16 under 18 reserve side ngagraduate u-first team kugcina silingubo wamazulu 2003 sayile i-championship yamazulu.
Amanye amaqembu asekeaqeqetshwa ngugumbo ngabalisa ele Windermere, ele Bulawayo Rainbow, ele Rising Stars kanye lele NAS. Uthi umfowabo uRaman umphathisa kakhulu emsebenzini wakhe.
Nxa ikhona uRaman sithona sonke iyanginika amabhuku wenzasayiza ukuthi nxa ungukhothi ungaba le problem enjenje so yenze so ayanginika iadvice eningi so vele hhayi ezinye izinto zecoaching ngiyavele sengizazi vele ngoba uyabe sengijekele ukuthi hayi nxa kule problem enje yenza lokhu lokhu nalokhu esove iproblem eningi so hhayi ana problem eningi ecoaching.
Ugumbo seleminyaka eyisikhombisa eqeqesha amaqembu abasakhulayo eqembu leChicken Inn njalo usebenza ndawonye loCharles Liwayo kanye lomdlali osanda kuthatha umhlalaphansi uGuide Godard. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe ke ezomculo.
Uma sihamba,
uma sihamba,
sihamba,
usitose,
salibonani bantu bakithi, obingelelayo nguJoel uMdolo Mbambambo, ngizalwa eMbembezi konkosikazi. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo, ngicula neqembu le izimvu ezimhlophe gospel group, lona elicula lilapha eSouth Africa.
Uma sihamba usizo,
izinto ezimhlophe zisungulwe ngo-2019 kuliqembu elisungulwe yimi uJoel Mbambo kunye noMadinda Moyo. Silisungula ngo-2019 lakhipha i-albhamu yayo yokuqala, sazokhipha i-albhamu yethu yesibili ethi eGolgotha ngo-2020, kwazothi ngo-2022 sakhipha ama-albhamu amabili ethi Ukholo Lwami nethi Woza Moya. Wonke lama-albhamu ayatholakala kuma-digital stores wonke abafisa ukuwathola bayakwazi ukungena kuma research bakwazi ukusecha izimvu ezimhlophe baphinde bathi Joel nezimvu ezimhlophe bazokwazi ukuthola yonke imusic yethu kulezo ngoma
sikhiphe bunyamene
Uma sihamba sibonela ngoku sibonela ngoku uma sihamba sibonela
uma sihamba njalo
uma sihamba
sibonela njalo
yeah siyabonga kakhulu ke jahle ekhaya olivalisa ngenjabulo umthembo sithemba ukhiphe sidube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.